Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 28, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wemabhizimusi ari munyika dziri muSadik weSadik Investment Week unotanga nhasi muHarare. Donho reZANU PF Mutare Province pamwe nevechidiki muBulawayo vanowedzerawo mazwi avo mukuti mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga kunyanga hazvo temu yavo ichipera muna 2028. Chikwata chemutambo weragbi chenyika chemasebol chinosimudza mukombe we 2024 Africa Cup makundano atambirwa kuUganda. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechinomwe wesvondo rimwe chete uri kupindwa nevemabhizimusi vari mudunhu reSadik kana kuti 7th Southern Africa Development Community Industrialization Week watanga muHarare nhasi. Musangano uyu unonzi unopa vemakambani emunyika mukana wekusangana nevamwe vemakambani emudunhu reSadik pamwe nevanoda kusima mari dzavo munyika pamwe nedunhu rose. Unonziwo unopawo mukana wekuti vemakambani vadzidzo zviri kuitwa nevamwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuvhura musangano uyu zviri pamutemo nemusi wechitatu. Zimbabwe iri kutarisirwawo kuita musangano mukuru weSadik mwedzi unouya, apo vaMnangagwa vachatora usachigaro weSadik uwo unoitwa madzoro nenyika gumi nenhanhatu dziri mugungano iri. Mukuziya nezvemusangano uyu tabata vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions kana kuti Komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya.
Chiripo ndechekuti pakatangwa SADC yakatanga ine donzo rokuti nyengo dzeSADC dzese dzitsigirane pamitemo yese dangwe kuti mapolisi anofambirana nezvekugadzirwa kwembatya industrialization infrastructure zvemagetsi marodhi democracy politics zvese zvakabatana zvakadaro. Saka kana SADC yagara ichisangana zvakangonaka kuti zvinhu zvacho zvinge zvichada zvese, nokuti tonzwa kuti kune musangano weSADC uri kuuya. Ndinodarira kuti vakuru vacho vagara pasi vakaona kuti zvavanoronga zvinofambirana nezvidonzo nemaobjectives eSADC industrialization.
Makambani emunyika agara anochema kuti magetsi hamuna, mari yekunze inonetsa nezvimwe zvakadaro. Munozoona here paine zvinozobatsira makambani azvinobvawo musangano tichiona matambudziko ari munyika?
Dambudziko atinaro muZimbabwe isusu, zvatinotaura nezvatinoita muZimbabwe hazvipindirani nedzimwe nhengo dzeSADC. Saka kana ivo vachiti vakuru vacho vachiti kana vakaita gungano reindustrialization policy, kana vakatadza kugadzira gungano rematongerwo enyika redemokrasi maelections gore rakapera nemakureta adarika, zvinoreva kana vachitadza kugadzirisa utongi hwenyika hwenhengo yavo yeZimbabwe havangabudirire kugadzira zvinofambirana nezveupfumi, nokuti zvese izvi mininga zvakabatana. Saka zvese zvavari kuita zvese iko zvino ndezvenhando, nokuti vakatadza kugadzirisa utongi hwenyika gore rakapera.
Toona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZimbabwe vari kutora usachigaro weSadik mwedzi unoya muna August umu. Pane zvazvingashandurawo here munyaya dzemaindastiri kana dzemashandiro emakambani emunyika?
Kuita sachigaro weBurial Society hazvina kufanana kuita nasachigaro weGoogle kana weAmazon. ava mikuru vari kushandisa chigaro wesadegao zvaangofanira kuti ndita chigaro eburial society nekuti nyengo dzacho dzese hadzifungirani nemafungiro avanoitao saka havana yatingati integrity nerespect kubva kune dzimwe nhengo saka tingangozvedu kuitawo sachigaro asi mahungwe kana tinombe dzamatope dzataihumba tichiri vakomana kushurugwi
asi makambani emuzimbabwe ari kuwanawo here cheuviri kubva musadhiki imomo
kune magungano akati wandei anofambirana netrade vana komesa africa free trade area kwese kokoko mingatatadza kuti tinge tichipindirana nazvo nokuti isusu industrial investment policy yedu nezvatinoita mainvestment policy yedu haafambirani nedzimwe nyika dzatakatenderana nadzo nekuti isusu tinoinonzi credit risk iri high.
Vanga vari vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano recoalition for market and liberal solutions komaliso zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7. Mapoka ezanupf ari kukurudzira mutungamiri webato iri vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kuti vaenderere mberi vari panyanga kunyanga hazvo iyo vakati vachaenda pamudyandigere panopera temu yavo ari kuramba achiwedzera zvichitevera kurudziro dzakaitwa nezuro nedunhu rezanupf manicaland province pamwe neboka revechidiki muzanupf kudunhu rebulawayo mamwe matunhu pamwe nemapoka anosanganisira masvingo Midlands, Matevelelen South, vakarwa hondo yerusununguko pamwe nenhengo dzeparamende dzezanupf ndevamwe vari kuparidza vhangeri rekuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri wezanupf varambe vari pachigaro vachiti vanoda kuti vasiye vapedza zvirongwa zvebudiriro zvavakatanga munyika. Izvi zvinouya kunyanga zvebumbiro remitemo richiti vamunangagwa vanofanirwa kusiya chigaro panopera temu yavo muna 2028. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu.
Chikuru chatisingafaniri kukanganwa ndechekuti nhau ye2030 haina kutanga kutaurwa nemastructures ezanupf yakatanga kutaurwa navamunangagwa mbune ndofunga vakatanga kuzvitaura kuna ana 2021 pavakataura vachingoti 2030 ndinenge ndichipo yakabva yatova statement yakatanga kushandiswa nevazhinji so munhu ari kuda kuramba ari pachigaro isinoti kuti vanhu ndo vari kuti rambai muripo inonzi system yepatronage yekuti vanhu vanodya zviri mumaoko emutungamiri saka vanhu havafaniri kuverenga zvakawanda chinenge chingoitika ndechekuti vanhu vari kutarisa kuti mutungamiri aripo ari kudei
asi vamaguhu tingaona here vamunangagwa vachizochinjawo pfungwa dzavo kubva pane zvavakazivisa nyika
vamunangagwa igweta vaiziva kwazvo kuti 2030 project yavo inotyora constitution yepati yavo inotyora zvikuru sei constitution yenyika saka zvavanga vakuda kuedza kuita paya kukura nzira yekuti vasvike muna 2030 vari kutonga saka vakachida kuzvipidigura kuti aiwa handisirini ndiri kudaro vanhu vari kudaro
tiri kunzwa vese vari kuti vamunangagwa varambe varipo kusvika 2030 vari kupa zvikonzero zvokuti vanoda kuti vapedzese mabasa ebudiriro avakatanga harisi basa rehurumende here rekuti inge ichingoita mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira
ichokwadi kuti vamunangagwa vane zvimwe zvinhu zvakanaka zvavakaita semutungamiri wenyika yezimbabwe asi hazvireve kuti hakuna mumwe achakwanisa kuita futi zvinhu izvozvo kana kutoita zviri nani kudarika zvavakaita saka hatiti isusu mutungamiri akaita chinhu chakanaka zvoreva kuti ngaarambe aripo kunyange akutonga ari kunze kwebumbiro remutemo wenyika kugadzira migwagwa kuunza mainivhesita kuita sei ndo basa remutungamiri wenyika handi chikonzero chekuti munhu ngaachikore constitution yenyika.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare muHarare nestudio 7. Mukuziya nyaya imwe chete tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf dr Masimba Mavaza vanoti zanupf navamunangagwa vanotevera bumbiro remitemo pamwe nemutemo wenyika nekudaro mutungamiri wenyika vachasiya chigaro kana nguva yasvika.
Chekutanga ndechekuti zanupf ibato rinotedzera demokrasi inotedzera zvinotaurwa nevanhu vamunangagwawo mutungamiriri anotedzera mutemo. Vamunangagwa vakataura voga pachezvavo vakati kana temo yavo ichinge yapera havasi kuzopinda pachigaro kupfurikidza makore avakanzi neconstitution yepati uyezve neconstitution yenyika vange varipo. Saka vanhu vanobvumidzwawo kutaura zvavanofungidzira, chido chavo ndomaonerawo ndomafungirawo, asi hazvireve kuti zvafungwa nevanhu zvakutotedzerwa. Hakuna chinoitwa chinenge chichityora kana kupesana nebumbiro remutemo rebato nebumbiro remutemo renyika.
Kune vari kuti hapana zvitsva, zvinhu zvagara zvinongozivikanwa kuti Muzanu PF watungamiri vanongoti tanzi nevanhu garai. Munoti
munguva yaMugabe bumbiro remutemo renyika ranga risingatiudze kuti mutungamiri anogara makore mangani, raingoti mutungamiri anenge akurira ndiye anotonga. Uyezve vaMugabe pavakataura kuti ndanzi ndirambe ndichitonga, mutemo ungosingavarambidzi iwo ndovaida kuzorora vanhu vakati aiwa chimborambai muripo. Asi iko zvinezvi tikutaura kuti kana munhu akati vamunangagwa ngavarambe vachitonga nekuti vari kudiwa nevanhu, handizvo zvinoitika. Tiri kutedzera mutemo. Zanu PF ibato rinotedzera mutemo. Saka kana uyezve kuti vamunangagwa vacharamba varipo here kana kuti kwete, hazvingoitwa neyuthi, zvinoitwa paini yatodedza kuti Congress ichazoitwa 2027.
Tiri kunzwa vese vari kuti vamunangagwa varambe varipo kusvika 2030 vari kupa zvikonzero zvekuti vanoda kuti vapedzese mabasa ebudiriro avakatanga. Harisi basa rehurumende here rekuti inge ichingoita mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ndiana ari kutungamira?
Tambotaura pekutanga kuti aiwa kutaura kwavo, asi situri kuti kunyange ranga ragara riri basa rehurumende, vamunangagwa vakagona kuti basa rehurumende riitwe nemazvo, migwagwa igadzirwe, infrastructure igadzirwe, upfumi hwenyika huiswe pari nani, upfumi hwemwana weZimbabwe hunge huri pari nani. But hazvireve kuti kana uchinge wagona makore gumi awapiwa unofanira kuramba uripo nekusingaperi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF, Dr. Masimba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. It was a Friday,
my darling. Was a Friday, seven. Vateereri, tinokuzivisai kuti chishanu chega chega tinokupai chirongwa chemimhanzi Was a Friday, tichikurukura nevaimbi vakasiyana siyana zvikuru vachiri kusimukira, tichikupai nzwisa yemimhanzi yavanenge vachibura. Vanoda kupinda muchirongwa ichi kana kudoma vaimbi vamunoda kunzwa kwavari, tibatei panhamba dzinoti +12024650318. Chirongwa ichi munochipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reMiddle East riri kugadzirira kukwira kwemhirizhonga mushure mekunge hurumende yeIsrael yati chombo chakakandwa kubva kuLebanon chakarova nhandare yebhora iri muGolan Heights iyo iri pasi peIsrael. Chombo ichi chinonzi chakauraya vana gumi nevaviri muchiitiko chekurwiswa chinonzi nemauto eIsrael chakaipisisa muvanhuwo zvavo kubva musi wagumi guru 7 pakarwiswa nyika iyi nechikwata cheHamas. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navaAlfred Kainga, avo vanozivikanwa nekusekesa vanhu nenyambo kana kuti komedi. VaKainga vanoshanda vari muAmerica uye vachange vachiita mashow avo kwemazuva matatu kubva musi wa2 kusvika musi wa4 mwedzi unouya muno mu Washington DC. Ngati nzweyi vachitsanangura.
Tinenge tiri ku Washington DC muswa August 2 kusvika muswa August 4. Tinenge tiri ku DC Improv. Ndinenge ndine 2 mashows muswa Friday, muswa 2, 2 mashows muswa Saturday, muswa 3 ne 1 show ichazopera muswa Sunday. Saka ndingokurudzira chaunga chese chiri ikoko ku Washington DC kuti ngachiuye tinakidzwa nema jokes tichifara.
Vamwe vanoku teverai vanogona nge vasingazive kuti nhoroende yenyu yakamira sei. Munogona kutipa pachidimbu kuti makatangira papi kusvika masvika pamava izvezvi.
Dare makore akawanda tichimhanya nacho chinhu ichi. Tichisekesa vanhu tiri muno muAmerica nekwese kwese kwatinoenda kuAfrica tichidzokera kumaivhin kana kuZimbabwe kwese kunana Jamaica tasvika ana Canada ana Dubai tichingosekesa vanhu. Saka chinhu chandafamba nacho for a long time kwenguva yakareba. Saka ndinongovakurudzira kuti ngavauye vamboona kuti sei murume uyu ari kuita zvaari kuita zvikwese kwese uku. Chii chaari kumbonyanyotaura chinoita kuti vaseke nekuti ndokunyeberei vanenge vachifanira kuseka kani.
Varipo vechidiki vakawanda vari kuitawo comedy muZimbabwe. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamungavakurudzirawo zvingavabatsira kuti vakurewo vagone kuteverawo tsoka dzenyu?
Chandinongovakurudzira ndechekuti ngavarambe vachifamba naro basa, ngavarambe vachinyora vachicreata macontent avo. Nekuti hauzive kuti ari kukutarisa ndiani. Unogona kuzongoonekwa nemumwe munhu anongokupawo opportunity yekuti usimuke. Saka ini ndinongoramba ndichivakurudzira kuti ngavarambe vachiita mashows yavo vachingounganidza vanhu ikoko kuZimbabwe. Hazvina basa kuti uri kupi. Ramba uchingopractisa craft yako. Unosimuka.
Musi wa 2 kusvika musi wa 4 muchange muri kupi uyezve vangada kuti vange vachiuya vanogona kuita sei kuti vatengewo matiketi?
Matiketi anenge achitengeswa padoor asi akawanda acho ari kutengeswa online padcimprov.com padcimprov.com kuti vatenge vareserve matiketi avo kuti vasazonetsikana pavanosvika. Vanenge vachitozikanwa kuti vari kutopinda vari kutouya kuzoona mukomana.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuru yataita nava Alfred Kainga, avo vanozivikanwa nekusekesa vanhu nenyambo kana kuti comedy. VaKainga vanoshanda vari muAmerica uye vachange vachiita mashow avo kwamazuva matatu kubva musi wa 2 kusvika musi wa 4 mwedzi unouya muno muWashington DC. Vanga vachitsanangura nhoroondo yavo nezvimwe. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki chinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vatereri pachirongwa chechitendero chatinokupai svondo yega yega. Ini ndini Ivan Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tine rombo rakanaka, tina mufundisi Taruvinga vekereke yaJesu vachatipa shoko redu ranhasi. Kwazuvai mudzidzisi, tinokugamuchirai pastudio 7, sanganai nevateereri.
Magadi hama dzangu kwose kwose kwamuri. Ndiri kutaura nemi nhasi ndiri pasara huru kumwenezi kumasvingo province. Ndiri mushumiri anowanikwa muchechi yaJesu.
Regai tisapedze nguva, tipei dzidziso yanhasi muno waMwari.
Nhasi ndauya nenyaya yakanaka yatapiwa naShe kuti tishumire iri kuwanikwa pabhuku yaJohn chapter 3 verse 16. Inoti nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe oga kuti ani nani unotenda kwaari arege kuparara asave neupenyu busingaperi. Saka muchaona kuti Mwari ada nyika achipa mwanakomana wake kuti iye mwanakomana aipe upenyu husingaperi nekuti ndicho chinhu chakanga chisingawanikwi panyika panapa. Kana dziri nyaya dzemari vananabari vakanga vanadzo pamadays ana David, kana dziri nhau dzekuporeswa dzakanga dziriko pamadays ana Erisha, muchaona kuti kuporeswa kwakanga kuchiwanikwa. But chinhu chakanga chisiri kuwanikwa panapa upenyu husingaperi. Ndo huri kuzonzi naKristu kuna Matthew, kana mukarava zvakanaka muchaona kuti Kristu anotsanangura pamusoro pekuti ndichavaka chechi yangu. The agenda yechechi yaKristu ndeyekuti vanhu vawane upenyu husingaperi, kuti Kristu azorasira makwai ake upenyu. Saka upenyu hwakanga huchizopiwa naKristu uhu ahubvire kuti vanhu vagozotumidza chechi iyoyo zita. Nekuti mukaverenga kubva kuna Matthew chapter 1 kusvikira panotanga vakomana kuzoparidza pana mubasa avapostora chapter 2 kusvikira kuna Revelation, hauzonzwi kuti Pauro akanga achipinda chechipi kana ministry yaPeter yakanga ichinzi chii. Vaingoparidza chete vari muchechi yaJesu, nekuti agenda ndeye kuzopa upenyu husingaperi. Nekuti Pauro anotaura achiti nekuti isusu tiri bhodhi, imwe musoro, imwe inzeve, imwe ndechakati. Saka one bhodhi haigoni kudhivhaidhika, imwe ichienda yakadai, imwe ichienda yakadai, nekuti agenda ndeye upenyu husingaperi watakavigirwa naJesu Kristu, nekuti isusu takanga takafa kudhara.
Handisi kukumisai kuparidza, ndiri kuti ipapo pajeke mupatsanangure zvakanaka. Tanga takafa tose. Zvine umbowo here izvi?
Umbowo hunoratidza kuti takanga takafa ndehwekuti kana kukaita kana munhu anorwara zvake, tinokwanisa hedu kungomufonera tichiti muri sei, muviri iri sei, aiwa munoita zvakanaka. Kana azofa ndo patinozoonekwa kuti takafa zviro kwazvo. Tinomutengera kofini re$500, but pakurwara kwemunhu kwaida 200 yekuti atenge mushonga. Takazvikonewa nekuti takafa. Saka Jesu akati regai vakafa vavige vakafa vavo. It's a sign inoratidza kuti takafa. The next wiki kwoitawo mumwe munhu anoda kuchata, anoda kudondodanana zvake nemukadzi wake ane utano hwake. Motanga kuona muchidungamidzana muchienda ukoko. Mosvika kumunhu uyoyo motanga kumupa dzimari muchimupemberera, mwanobheja mombe. But imimi sevillage makarega munhu akafa achitakurwa nengoro, imi mune motikari dzenyu, imi muriko makagona ngozouya parufu chete. Upenyu hunotozowanikwa kutozoti pana fofo dzavaGaratia achitaura Pauro anoti nguva yakati yazara kwazvo Mwari wakatuma mwanakomana wake akazvarwa nomukadzi. Sezvatinoona kuti kuna bhuku yaLuka chapter 4:44 inoti magwaro ose anotaura pamusoro pezvaKristu. Saka chinhu ichi chakatozozivikanwawo nani naPauro nekupfurikidza naMweya Mutsvene kuti munhu akanga achirehwa pana Jobho 14 haasi naiguru vako ndavakafa ne8 years, haasi bamunini vako, asi ndiKristu akauya nokuti ndiye asina kuda mai vake, havana kuda murume kuti vazvare, ndo vakangoda mukadzi. Iwe unoverengwa kuna baba vako, ndosaka kumaDNA uchinzi uri mwana waningi. Saka munhu akazvarwa nemukadzi ndiKristu akauya kuzotipa upenyu. Ndinokutendai hama dzangu, panhasi togumira pano, Mwari akuitirei zvakanaka. Amen.
Aiwa, tinokutendai mudzidzisi neshoko ramatipa. Vateereri nemiwo, ndinokutendai kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa, svondo rinouya nemusi wesvondo zvakare. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemutambo weRugby chemasable nhasi chasimudza mureza wenyika mudenga mushure mekutora mukombe we-2024 Africa Cup kuUganda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Masebros nasi arova Algeria 29-3 ndokusimudza mukombe weAfrica Cup uyo akapedzisira kutora muna 2012 apo akarova Uganda 28-12. Zimbabwe yadzorera kurohwa kwayakaitwa 12-20 neAlgeria apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana muna 2022 chirwira chinhanho chechitatu makundano mamwe chetewo. Asi bairo mukoro wauya nekutora mukombe uyu ndewekuti Zimbabwe yaenda pamusoro petafura munzira yekuenda ku 2027 World Cup iyo ichaitirwa kuEngland. Captain Wemasebos Hilton Mudariki anoti zvikaramba zvakadai uyezve negadziriro yakasimba ku World Cup vanoenda chete.
Tine chikwata chakanaka chine balance ye youth ne experience. Ndinofunga kuti nenguva sechikwata, ma training camp, ma practice match, tinobudirira kuenda ku World Cup.
Makundano e2024 Africa Cup ndiyo nharaunda yekutanga yekurwira tikiti rekuenda ku World Cup. Mudariki anoti vari kuda rutsigiro rwakasimba kuti maroto avo e World Cup aya ave nechimuko.
Ndoramba ndichikumbira masupporters edu vari muZimbabwe nevamwe vari kunze kuti varambe vachiti supporta.
Nevatambi vakaita sakudza imashawi Kloppers kundoona Tapuwa Mafura, Dylan Utete na Aiden Bennett, ramangwana reZimbabwe rikuratidza kuti rakajeka. Makundano eRugby Africa Cup ari kuitirwa zvekare muUganda muna 2025. Totarisa makundano e2024 Olympic Games. Mutambi weZimbabwe Stephen Cox nasi abuda mumakundano epasi rese aya mushure mekupedza ari pachinhano chechina makwikwi ekutyaira igwa kana kuti single sculls rowing. Cox uyo akaberekerwa muHarare asi achishandira mauto eBritain ave kudzokera kumba mushure mekukundikana zvekare nezuro apo akapedza ari pachinhano chechina zvekare. Vamwe vatambi veZimbabwe vatwini Danielson Cyprianos na Paige D. Van Westhuizen vachapindawo munhandare nemusi wechipiri svondo rinouya. Totarisa makundano eCaso Lager Premier Soccer League. FC Platinum yaramba iri pamusoro petafura yegungano iri mushure mekurova Herentals 3-1 mumandava Stadium. Kogona kunenge kudada yaramba ine mapoints maviri pamusoro peSimba Bhora iyo yashanya ndokunorova Hwange 1-0 kuColiari. FC Platinum yave nemapoints makumi mana nemaviri, Simba Bhora ine mapoints makumi mana. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Dynamos 0 Bigita Minerals 0, Green Fuel 0 Cheguru Pirates 0, Islanders 0 T1 0, Manika Diamond 0 Ngezi Platinum 0, Yada 2 Blauwe Chiefs 1, ZPC Kariba 2 Chicken Inn 0. Nezuro Capes United yakarwa 2-1 ne Arenal Movers iyo yanga iri pasi petafura izvo zviri kurwadza mutungamiri wayo vaFarai Jere. VaJere vayambira vatambi vavo kuti pavave pakaoma zvekuti vave kufanira kusimudzira matambiro avo.
Kana katimu kangobva division kanga kunzi Capes United kanzi atisudya. Islanders ida kukurova, ida kumukira pamuri ipapo. This is the type of a team we are talking about. So it needs real men.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Musangano wemabhizimusi ari munyika dziri mudunhu reSouthern Africa Development Community kana kuti SADC weSADC Investment Week watanga nhasi muHarare. Dunhu reZANUPF Mutare pamwe nevechidiki veZANUPF muBulawayo vanokurudzirawo mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti varambe vari panyanga kunyange hazvo temu yavo yekutonga ichipera muna 2028. VaMnangagwa mbune vakazivisa nyika kuti vachaenda pamudyandigere panopera temu yavo. Chikwata chemutambo weragbi chenyika chemasebol chinosimudza mukombe we 2024 Africa Cup makundano atambirwa kuUganda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voenews.com. Muno kwanisa kunzwa nao dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.